manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 28, 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
ya tinenge tisizvedu kuti semagariro tinenge tine zvatinenge tinazvo zvatinenge takatogara tichitogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voita musangano wechimbi chimbi nevemabhizimisi mangwana sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere
yo zviripo huru zviri kuti vamwe vanhu vanozomira kune mushongo wavo nguva isati yakwana zvozowanikwa kunzi aiwa kiwa yanga ichirehwa yava pasina zvino panguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakarewo kudzokera pamishonga yavo iya
vaimbova gurukota rezveutano dr henry madzorera varikurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yehiv kunyange hazvo muprofita walter magaya vari kuzviti vawana mushonga wekurapa chirwere ichi
akaona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yavamugabe ichingoshandiswa navamunangagwa
mumwe murume omiswa pamberi pedare achinzi akatuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varonga musangano wechimbi chimbi nevakuru vemabhizimisi sezvo zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyika mutauriri wavamunangagwa vari muteedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vageorge charamba vaudza bepanhau resunday mail kuti musangano uyu uri kuitwa mangwana mangwanani kustate house izvi zvinotevera kudhura zvakanyanya kwezvinhu muzvitoro uye kushayikwa kwezvimwe zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze vemabhizimisi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vakashamisika voona tsamba dzekukokwa kumusangano uyu navamunangagwa zvekuti panga pasina nguva yekunyatsogadzirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vaselani jabangwe
chisangano rakamirira mabhizimisi makuru chiri kuzvitambira nekuti tinotenderere uyezve tiri kutenda kuti tinenge taona mukana iwoyu wekutaura yatingati at the highest level tichitaurira matambudziko atiri kusangana nawo ezvinoizvi nezvatinofungawo kuti tingaite kuti tiite se tiachivhe vision yedu iyoyo vision 2030 nekuti tinoona kuti kubatana nekutaurirana ndicho chinhu chichaita kuti nyika ino isumukire nekurumidza nekuti inyika ine zvese asi tikatadza mukutaurirana kuita kuti tironge mabasa edu tironge zvatinoda kuti tiite tinokwanisa kuona tisiri kufamba nekusvika patichida kuti tiite tisvike
asiwo imiwo sevemabhizimisi mamboitawo here musangano wekuti muone kuti zvii zvamuchataura pamusangano mukuru
ya tinangoti isusu vedu semagariro tinenge tine zvatinenge tinazvo zvatinenge takatogara zvatichitogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana wekutaura nevehurumende yatingati at all levels saka kunenge kurungoti kusanyange kuita apapa sezvo musangano wakataurwa neshort term tetangu kubatanawo nevashoma kuti tingoti hatingati kuprioritiza zvinhu zvatinoda kuzoita se zvatinotarisa kuti ndo zvatingati zvikuru zvinoda kuti zvitariswe pachinhano chachiri chinoichi
imiwo seve mabhizimisi muri kudyidzana zvakanaka here nehurumende nekuti tiri kumboona pane kakukandirana makobvu nematete panyaya yekuti zvinhu zviri kufamba sei zvikuru tichitarisa mitengo yezvinhu
ndingati izvi zvinowanika mukusevedza nematete ichifamba nebasa nemabasa edu akasiyana siyana asi tiri kuti isusu semaonero edu panoda kuti paite patinoti kana kuti kamwe chete paevery 4 months patinosangana nevakuru kuitira zvimwe zvinhu zvinenge zvichinetsa zvatiita tazopedzerana kana kuti nevamwe vehurumende vari at different levels zvova zvinhu zvatinosvitsa kune mukuru wenyika otibatsira kuti titesi tiyatingaite finalize then toenda mberi tinoona kuti zvinotibatsira kuti ndeti zvimwe zvachona zviri kuzoita atingati maproblems zvinhu zvatinge takatoona tichitoona kuti izvi zvichatinetsa ramangwana then tese tovatatadza kuita sei kuzvigadzirisa zvinoziva zvozotinetsa zvakofanira kuti nhasi tingatadza kuronga kuti mari tichaiona kufanira kuingaririrwa kana fodyo yayapera zvichatongotinetsa kana kana zvatinetsa manje takuita iyeyo inonzi firefighting saa isisi ndo zvatoda kuti tinese tipote tichiregedza kuti zvisvike pachinhano ichocho tova tichironga kugadzirisa aya atingati maproblems asi anoda kuitika asakaitika
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries Vasfelani Jabangwe vari parunare muHarare Muprofita Walter Magaya vekereke yePhD Ministries vakonzera mutauro munyika nhasi mushure mekunge vati ivo nevamwe vavari kushanda navo kubva kuIndia vawana mushonga wekurapa chirwere cheHIV asi aka akasike kutanga vamagaya vachitaura mashoko akadai sezvo muna 2016 vakambotaura kwamutare kuti mweya mutsvene kuburikidza nemavari unokwanisa kurapa chirwere ichi vakambotiwo vanorapa chirwere chegomarara hatina kukwanisa kubata vamagaya kuti tinzwe divi ravo asi vataura mashoko aya panepfenyuro yavo yeYada TV vachiti pane muti wavakawana unosanganiswa nemumwe uri kuMozambique unokwanisa kurapa chirwere cheHIV asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vayambira vanhu kuti vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo yemaARV kwete kurega vachiti kwaita mushonga unorapa
pane njodzi huru kana vanhu vachingoti vawana mushonga vawana mushonga isati zvaongororwa zvikatestiwa zvikapruziwa kuti izvo shuwa mushonga wavapo unorapa HIV njodzi iripo huru ndeyekuti vamwe vanhu vanozomira kunwa mushonga wavo nguva isati yakwana izvozvo vanhu vamwenzi aiwa kiwa yanga ichirehwa yava pasina zvino panguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakare wokudzokera pamushonga yavo iya vanenge vaneye yatinoti resistance kumushonga saka isu hatingarambi nokutozva kuti vanhu vazhinji vari kuita research yekutsvaga mushonga wokurapa HIV tinokurudzira kuti kana vanhu vachinge vawana savanofunga kuti mushonga ngavauye kubazi rezveutano kune matest anoitiwa anopfuvha kuti shuwa mushonga uri kushanda kana zvapruzwa kudaro topurudzawo nyika yese tovatendawo vanenge vatwanira kutiwa iyoyo asi pari zvino ndokurudzira vanhu vese nyange vanoenda ikoko ndanofanira muzovanga vachitaura izvozvo magaya asi kana vari pavanoenda ikoko vachirapwa ikoko ngavarambe vachinwa mishonga yavo yatinoziva inoshanda yavanopiwa kumakliniki kusvikira taane umbovu hwakazara hwakati tsvikiti hwokuti claim iripo nyowani inoshanda zveshuwa
ivo vari kuti vari kushanda nevamwe vari kuIndia uku asi havafaniri kunge vachishandawo here nevamwe vana chiremba vari muzimbabwe uku
hatingavarami zvedu kushanda nevavanoda asi ngavazive kuti mutemo unoshanda muzimbabwe ndiwo muzimbabwe saka kana pane mushonga wataa kuzoshandisa muzimbabwe hazvina mhosva kuti vanga vachishanda nani zvinofanira kuzongopinda kuburikidza nemusystemu yedu yemuzimbabwe tine vanotongawo nyaya idzodzo dzekushandiswa kwemushonga saka ivavo ndo vanozoongorora vozotesta votipa umbovo hwekuti shuwa zviri kushanda then tozotanga kushandisa zvinyowani zvinenge zviripo saka ndogwara ravanofanira kutora iroro yezvino rokuaprocha regulatory authority yedu inodhila nezvemushonga kuti vanyorese mushonga wavo kuti taane mushonga munyowani wonyoreswa zvino wopiwa license yekushanda muzimbabwe
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare muHarare
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mapurisa embulawayo nemusi wechishanu akasunga vaWisdom Kwananzi achivapomera mhosva yekusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Paipiwa umbowo kuBulawayo uye zvakaitika pakupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu, vaMukwananzi vanonzi vakanongedzera mufananidzo vavaEmmerson Mnangagwa vachiti inherera nekuti vaMnangagwa vakauraya vabereki vavo panguva yegukura hundi. VaMukwananzi avo vari kumirirwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
WaWisdom Kwananzi wakasungwa musi wechishanu kuBulawayo after musangano wakaitwa wekutsvaga kutarisa zvemhirizhonga yakaitika kuHarare muna August. Vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vakasvipisa zita ravaMnangagwa, inonzi muchirungu undermining or insulting the authority of the president. Saka taona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yavaMugabe ichingoshandiswa navaMnangagwa yekunzi vakainsulta Mnangagwa.
Makamirira kuenda kudare rini?
Pari zvino magweta edu ekodzero eZimbabwe Lawyers for Human Rights muse mugwevera nozuro vakamhanya mhanya kuzama kuchema kuti vaWisdom Kwananzi vabudiswe pamutongo webeu. Takatarisira kuti vanotonga nyaya dzematare mangwana musi wemande vachakwanisa kutipawo zvinenge zvabuda mukuchema chema kwokuti vaMukwananzi vabudiswe pabeu. Saka vaMukwananzi vachaendera pamberi pedare nemusi wemuvhuro mande.
Iyo imhosva here kutaura kuti ndakakanganisirwa nomumwe munhu?
Pamitemo iri kushandiswa nemapurisa tiri kuona kuti atingati muchirungu vari kuabhuza mitemo iyoyi, vari kuti imhosva, vari kuti vakachora section 33 yecriminal law confiscation reform act inonzi watoka mutungamiriri wenyika sekutaura kwandaita zvinhu zvataiona zvaiitwa munguva yavaMugabe vazhinji panaro vakati vambei vanotosvika kuna na 200 vakasungwa nenyaya iyoyo yekuti masvitisa seritari mutungamiriri wenyika. Asi magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aimirira zvikuru kana aishungurudzwa nyika yese, ende tiri kuona kuti munguva inonzi nevamwe vanhu inguva itsva kana new dispensation yaMnangagwa zvichiriramba zvichiitika zvakare izvozvo.
Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzekuti vaMukwananzi vari kunzi vakaroma mumwewo angari pamusangano wakaitwa kuBulawayo Rainbow vanozvarera vakamupopoto nenyaya dzekuti vanhu vanga vari pamusangano iwoyo vaiti akutanga kuti senengura nyaya dzakaitika kuHarare muna August 2018 musina wambotarisa kaita vanhu vakati wandei kukura hundi kumakamelo yacho.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. vanhu gumi nemumwe chete vakaurayiwa muPittsburgh muAmerica nezuro mukereke yevatendi vechiJewish yesinagogue. Vanhu ava vakafa mushure mekunge mumwe muchena anopfurikidza mwero Robert Bowers anogarawo muguta iri apinda muchechi iyi achibva atanga kupfuura vanhu ava achiti haafariri vanhu vechitendero ichi nenyaya yekuti vamwe vatendi vacho vanotsigira vapoteri vanonzi vari kuMexico vachida kuzopinda muAmerica. Boaz uyo akabva asungwa mushure mekunge apfurwa nemapurisa ari kutongerwa mhosva makumi maviri nepfumbamwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushora zvikuru mhirizhonga kuvatendi vechiJewish iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Zwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rinochere chidiki icho chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mureza weZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano akasiyana siyana muZimbabwe kubatsira vechidiki mune zveupenyu, mune zvekuvadzidzisa nekuvachengetedza mumagariro nemararamiro avari kuita. Taita rombo rakanaka tabata mukuru wesangano reHeart for Kids muzvare Sandra Denenga kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei kwavari ikoko.
Tiri kuronga kuti musi wemugovera musi wa27 October 2018 anoyo kufira mangwana kuti tinge tichivatichawo maererano nenyaya yekuti vatange mabhizinesi avo. Vamwe vatori nemabhizinesi avo asita kuti tivarumonze pane zvimwe zvinhu zvavangakwanise kuita kuti vakwanise kubudirira mumabhizinesi aiwayo.
Iyi pfungwa iyi inini se Heart for Kids makaitora kupi?
Pfungwa iyi yakatanga kare, Heart for Kids isangano randakatanga inini ndichitanga ndichibatsira tuvana tudikidiki twekumacreche, tuvana turi abandoned netumagrade 1. Ndakatanga basa iri 2002. Asi chakazoitika ndechekuti pandakanga ndichikundira kufamba nevana vandichivabatsira ndichibva kuAmerica iko kuna ndiri kuAmerica ndichiva kumusha ndichisikobatsira muorphanages, vana ava vakatanga kukura pamberi pemeso angu ndokutanga kuita majaya nemhanda. Saka manje vakunzi vanofanirwa kuti vadzinge muorphanage nekuti muorphanage munongotora vana vanenge vasvika pazera siri revanhu vakuru. Saka ndikataka vakuenda kupi vana vazikazi? Ah, tisimbozovanoenda kupi nekuti orphanage iyoyi ndiyo femiri yega yavanga vachiziya. Saka manje asarenzera tati tiita kubatsira vana ava vakangoenda mustreet tanga tichiparadza nguva. Saka ndoita sei? Ini ndandopfuwa ndiri kubatsira vana asi vava vachiri vana mumaziso mangu. Saka ndoita sei? Ndobva ndanamata nezvazvo ndoda kumbira Mwari ndikati Mwari ndoita sei? Ndingabatsirei vanhu vese kubvira kumuchechi kurusawo kusvika kuzana? Ndoita sei? Mwari vakanditaurira in my heart of hearts kuti batsira majaya nemhandara iwayo. Majaya nemhandara iwayo ndivo vanozobatsira even vana vadiki vavangochibatsira right now ende ndivo futi vachazobatsira kumhanya nebasa iri kana iwe wachende tinosimba rekumhanya nendima iyoyi. Zvokuti zvakaoma muZimbabwe hazvikwanisi kuti tingazvirambi handiti, asi inini maonero angu ndiye kudai so kana zvinhu zvakatomera munhu akaita seni ko zvakaomera sei jaya nemhandara ari kushiyawo pokutangira. Saka inini ndaona kuti ndikada kuti ndinyire kusvika zvinhu zvanyatsoita muchechetere zvaitira inini here muchechetere kana kuti zvaitirawo vamwe vese muchechetere. Saka indangoona kuti tikada kumirira zvare kuti zvinhu zvese zviite muchechetere pamwe tingangotadzi kuita zvozvo upenyu hwu nguva iyi hainawo nemirira. Shungu dzangu ndinadzo. Saka takungoita zviripo tino tingabatsira vana ava sei. Yes.
Saka vanoda kunzwa zvizhinji nezveurongwa uhwu vanokubatai kupi?
Vanogona kuenda pawebsite pedu www.heartforkids.org and vanondoona more information. Even patienda kunonge tichifashanda nemayouth mutosare tinge tichitora mapicture akawanda netumavhidhiyo tichipostwa ipapo nepayoutube nevanokwanisa futi kuenda pafacebook tine mapage edu pafacebook vakangosecha Heart for Kids tiripo patwitter pafacebook pese tichange tichiisa zvinhu zvemapicture nezvimwe zvatichatorawo itima video ipapo.
Na iwayo mashoko enyu, tunokutendai kunge mange muinesu, mchirongwa chedu cha nasi. Vatereri ndinokutendai zvikuru kunge mange muinesu, mchirongwa chedu cha nasi, chere chidiki icho chinotarisa zvavari kuita nezvavanoita muupenyu wavo, zvinosimudzira upenyu hwevamwe nekubatsira mhuri dzevechidiki dzakasiyana siyana. Tanga tichikurukurana muzvare Sandra Denenga, vanoshanda nesangano reHearts for Kids, iro riri kubetsera vechidiki vakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Panhasi togumira pano, ngatisanganei zvakare svondo rinouya, pandichakuvigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kushanya na Reverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Mungatitaurirawo pamusoro penyu nebasa ramuri kuita.
Ndinoitwawo Pastor Blessing Makwara, ndiri munyori mukuru kuboka rinoitwa iro Evangelical Fellowship of Zimbabwe, inova mubatanidzwawo machechi akawanda echievangelical nepentecostal. Iko zvino tiri kuita mabasa akasiyana siyana, tichitangira pabasa guru ratakapiwa naIshe wedu Jesu, basa rokuparidza ruponeso kune vanhu vose, nokuti Mwari anoshuvira kuti munhu wose aponeswe asvike pakuziva Mwari nezvokwadi. Saka hatisi kusiya kuparidza kutendeuka kubva kumabasa akaipa nekuzivi nekupinda muumambo hwaMwari. Asi tichifamba nemharidzo iyoyo, tinozoonawo zvekare kuti munharaunda yedu mune mabasa anodiwa kuti aitwe kuratidza chiedza chaamatiri.
Mamwe amabasa amunoita ndaapi?
Muchaona kuti tinoita mabasa anosanganisira kuchera zvibhorani, kubatsira hurumende yedu nekugadzira zvibhorani zveGDS zvakafa, kuitira kuti maruwa nevadikani vakwanise kuwana mvura yakachena uye zvivagova neutano. Chimwe zvatiri kuita izvozvo, tiri kuita zvekare mamwe mabasa akasiyana siyana ekukurudzira nharaunda nevadikani kuti vaedze kuti vazviraramise munyangwe nezvishoma zvavangawane, yatinoti church and community mobilization. Tichipfuura ipapo, tiri kuramba tichiita basa rekunamatira nyika yedu, nekuti shoko rinoti namatirai kubudirira kwenyika yamunogara, nekuti nyika ikabudirira nemiwo mabudirira.
Munowanawo here nguva yokuona nekucherechedza zvematongerwo enyika?
Hatisi kuperera pakunamata chete, tiri kugogodzawo pamasuo emahofisi evanotungamirira kuti tiedzewo kubatsirana kuti dambudziko ratinosangana naro nerinosanganikwa nevatendi zvingagadzirisike sei kuti upenyu hwevanhu huvandudzike. Ndo zvimwe zvezvatiri kuita iko zvino semasangano. Takapiwa nyasha naMwari dzekuparidzawo nyaya dzekuyanana, nyaya dzekugara pamwe chete. Saka tinoramba tichibatsira nehurumende nyaya dzepeace and reconciliation. Ibasawo guru ratiri kuita iroro, tichitendawo mamwe masangano edu vanoshandawo vaine zvipatara zvavo kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vane zvikoro zvavo vari kubatsirawo fundo yemunyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita semakereke panguva ino munyika yedu yeZimbabwe.
Zvino takatarisa kuoma kwakaita zvinhu mazuva ano, munotaura chii kuvatendi venyu?
Chatinotaura ndechekuti even tikapinda mushoko raMwari, nguva dzekuoma dzaisvikawo kune vana vaMwari. Saka tinotanga nekuramba chiyeuchidzana kuti rudo rwaMwari runoramba ruripo kunyangwe zvinhu zvikaita sezvisingatifambire zvakanaka. Toramba tichiudzana ndima dzakanyorwa nana Habhakuku anonyora kuti kunyangwe kumunda kwasabuda chinhu kana matanga akasaburitsa mukaka ticharamba tichivimba naJehovha. Saka ndopatinotangira ipapo, nokuti vamwe vanogona kuva nekukadzika kuti ko Mwari sei asiri kutisimudzira, voona sekuti kunamata hakuna zvakunobatsira. Saka tinenge tichibatsirana nevatendi kudzokera mushoko raMwari kuti hakuna chinoitika panyika Mwari asingazivi. Toverenga zvekare kuna Jeremiah 17 pavhesi ya 7 inotaura yekuti akapomborerwa munhu anoita rurimbo rwake muna Mwari, anoita tariro yake muna Jehovha, anzi achava semuti wakasimwa pahova dzemvura. Saka ndozvinhu zvatinotanga. Then tinozoendera mberi pashoko tikurudzirana kuti vanhu varambe vachishandira nemabasa amaoko avo, nokuti Mwari anokomborera mabasa amaoko atinoita. Ndozvinhu zvatinoita. Tokurudzirawo tiverengawo kuna mabasa vapostori chapter 2. Shoko rinotiudza kuti vatendi vaibatsirana, vamwe pavaishaya vamwe vainazvo vaiyeukawo vamwe vasina. So ndozvinhu zvatinoita. Asi hatizoperere ipapo, tinozopererawo pakunyorawo magwaro anoenda kuhurumende tichiratidzawo kutsutsumwa, tichiratidzawo kusundurudzika kuri kuitwawo vatendi, kuitira kuti hurumende iwanewo simba rekumhanya mhanya, sezvo maziya anenge achibva kuvanhu anenge akawanda uyezve ari avanotenda nokuteererawo mahara.
Aiwa, nemashoko iwawo abva kuna Reverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesi zvekare zvondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande pamwe chete neChristlike Choir iyo ine kambo katinoshandisa pachirongwa chedu Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chabuda mumakwikwi echibuku Super Cup mushure mekunge charohwa 2-1 neTriangle nhasi. Izvi zvave kureva kuti Triangle yave kusangana mumafinals emakwikwi aya neHarare City, iyo yakarohwa Capes United 2-1. Mumitambo yeLa Liga kuSpain, Barcelona yarohwa Real Madrid 5-1, kuchiti Getafe yarohwa Betis 2-0. Pari zvino mutambo uri kutambwa wakamira wakadai, Manchester United ine 2 Everton 0 kwatambwa maminutes 70 kusvika pari zvino. Chelsea yarohwa Burnley 4-0, kuchitiwo Crystal Palace yaita mangange 2-2 neArsenal.
She stands in the night time like a moonlight. I can't let the girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going to put a kabatana.
Nako kambo shereni kubva kuna Ja Fraser na Jez Prosper tabatasuka kumagumbo echirongwa chedu sezvonguva idi yapera. Sekai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano wechimbichimbi kuState House nevemabhizimisi mangwana. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari kukurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yavo yemaARV, kunyange hazvo vaWalter Magaya vari kuti vawana mushonga weHIV. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko izika